Lilalele kuhlelo vikela abantwana vikela ikusasa. Lumbiko luwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalo hleka Zulu leUNICEF. Isekelwa ngemali ye Child Protection Fund phansi komkankaso we Live Well Zimbabwe campaign. Vikela abantwana vikela ikusasa.
Salibonani makadini tiringoramba tichiendera mberi tichitaura izvo about living with stress and anxiety. Mudariro semazuva ese ndinenge ndichifamba naLeo, ndinenge ndichifamba naGugu, ini ndini mushamariri wenyu Kumbi. Chakadaro tichingoendera mberi tinavo mazvikokota vedu va Maison Matoa vanobva ku Farm Orphan Support Trust iyo inonzi FOST. Varipo zvekare nhasi ticharamba tichikurukura, ticharamba tichidzeya, ticharamba tichibetserekana zvakanaka kuti tingo kuti isuse vanhu ka umwe noumwe ane ndima yanotamba muupenyu hwako. Inozongonziwo nechirungu each one needs one. Tikaramba tichi ininewe tikabetserana ka tinogona kusvika pachinhambo chiri nani, chinhambo chinobetsereka, chinhambo chekuvaka. Nyaya yesei iri pakuvaka nepakuvakana, kuti tiite macommunities ari better, tiite vanhu vari better, tiite senyika tiri vanhu vari vatano uyezve vari better. Tiri ipapo nhasi ndichatanga namazvikokota vedu. Tichiti nepatakagumira paya paya tuda kuedza kunzwisisa zvakanyanyodzana kwese kwese kwatinofamba uyezve mazuvano panotoka kunzi pane unongodza zvichitaurwa nezvemental health, mental health for men, mental health for women, mental health for children. What does it involve? Zviri kurevei? Zvinomborevei? Nhasi tati titange nemi timbonyatsonzwisisa Gugu sithe siqale ngaye umhlonitsho asincedise lapha Leo. Tigare tambowedzegwa ka paya patakazoshayamukana kuti vanyatsotiudza zve zvimwe zvacho. Vamato
koma Kumbi, tinotenda tasangana zvakare. Maunza nyaya yakanaka yemental health. Ishoko rinowaramba richingotaurwa nguva nenguva. Mental health kuvarume nekuvadzimai zvazviri kureva chete kureva kuti utano hwepfungwa hunenge huchiita kuti vanhu vagone kufamba zvakanaka neupenyu hwavo, vagone kuchengetedzana, vagone kuchengeta vana vavo, vagone kufunga kuita mufungiro wakanaka unobudirira. Asi sei tichitaura nenyaya dzemental health mazuva ano, nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitika munyika. Ndoda kupa muenzaniso zvakare kwecovid-19 kuti covid-19 idenda rakaunza matambudziko akawanda mudzimba. Idenda rakaunza kushanduka magariro evanhu chaivo muno munyika, nekuti tanga taakunzi hamuchaendi kumabasa, taakunzi hamuchaendi kuchikoro vana vechikoro. Zvese izvozvo zvine zvazvinoita mukukura kwemunhu nekufunga kwemunhu, zvinogona kutoafekta munhu zvakare in terms of mental health. Saka tinoda kuzvinzwisa izvozvo nemamwe matambudziko atinosangana nawo mudzimba, kushayikwa kwemari chaiko mumba, kurwa. Handiti munonzwa kune nyaya dzeGBV, madzimai ari kurohwa, violence against children, vabereki va10 against their children. Tine macases evana vari kurepwa nezvakadaro. Zvese izvozvo zvinokonzera kuti vanawo zvakare vave nedambudziko remamental health issues. Vaberekiwo zvakare vaite madambudziko emamental health issues. Ndinokubayawo paimuenzaniso weZimuvac report yakatobuda manje manje, yakabudiswa nehurumende. Yakabutaura zvakare nenyaya yekuti vana imwe inonzi stressa kana kuti shoka iri kuitika munyika ndeyekuti vana vazhinji vaakupinda munyaya dzemadrugs and substance and alcohol abuse. Kureva kuti inyaya yakakosha yekuti tese isu hurumende nesu tinobatsana nehurumende semaNGO tidzamise pfungwa dzedu nemaprogramu edu ekuedza kubatsira vana vachiri vechidiki vatoti maadolescents kuti vanzwisise kuti upenyu huripo kwavari, ndivo vavaki venyika. Vavafanire kupedza upenyu vachinwa mitoriro nezvimwe zvakadaro zvinoitika. Ndo zviri kuitika izvo. Saka tinofanira kuramba, ende hurumende iri kuramba ichitifungisisa, ende maNGOs nevamwe vanoshanda hurumende vanoramba vachifungisa vanhu nenyaya dzemental health. Hurumende ndo ine nguva muno munyika inotonzi Mental Health Week yekuti vanhu tirambe tichifungisana pamusoro pematambudziko epfungwa. Saka iwondo yatinofanira kupinda tiri tese. Isusu sevabatsiri vehurumende nehurumende ichitungamirira urongwa hwayo.
Murungwa zvinozoromeka. Vamato murikubata nyaya hombe. Nyaya yokuti aninani zvake ari kufamba tikabuda panapa tikada kungotaura naye anika kunzwisisa nemunzwisiso waanoita about mental health, because mental health issues are real and they are real to everyone. Hatsi real semutauro wamambotaura pachirongwa chapfuura pamambotaura nezve stress, kuti stress inotowanikwa kana kunyangu mwana zvake asati azvakwa. Tichienda takadaro, Leo, iwewe kwauri, what are one of chii chaun panotagwa nezve mental health, what are one of the signs kwauri auno awakati waona kana kuti waunoti nekwaunogara kuti mental health inini ndinozoiona sechinhu chakadai? Ameno wongoti betsero ipapo.
I think mental health ine kuenderana nezvataitaura, like the previous conversation yataita about stress and anxiety ne depression. So I think mental health associated with that. Unoona munhu kuti ari kunetseka, ari depressed, ari kuzvidya mufungwa, ane zvakawanda zvaari kufunga, be it ma economical crisis or zviri kuitika mumhuri. Saka ma signs kuti anotooneka even mukutaura nemunhu oro maitira anoita.
Kuku uyayizwa indaba indaba esebandla namhle. Uzwisisani nxa kukhulunywa ngendaba ze-mental health, kuyabe kusithini? Wena kuyini osakwa kubona osowathi okay umuntu lo uyabe ela mental health issue nxa esenza kanje?
Lapha nxa sikhangela impila kahle yengqondo, i-mental health antsho, kulabantu abaningi sibili okokuthi umuntu umfica eyedwa, ehlezi yedwa, uyabe efuna ukuba yedwa. Kulabanye bakhona ababa lolaka sibili, umuntu uyavuka sibili ebe lolaka lobukhuluma laye kuhle. So kubalulekile njengokukhuluma ade sikukhuluma ekuqaleni ukuthi ukudinga umuntu ongakhuluma laye ukuthi ubhodle ukukhiphe enhliziyweni, ngiyabona khona lokho kuyakwanisa ukusisiza. Yikho sibona abantu abadala ikaningi uzokuthwa ule BP kuqalela ngakhonoko ukuthi umuntu abeyakwazi kubhodla akakwanisi ukukhulumela ngaphandle izinto ezimhlukuluzayo. So kubalulekile sibile empilweni zethu.
Liyamuzwa ugugu, ugugu uyayibeka indaba kakahle, ari kuti betsera kunzwisisa kuti zvino pampachona mamental health issues anooneka nemunhu nedzimwe hasha dzokuti unototadza kunzwisisa kuti munhu kuhasha zviri kuita asi zviri kufamba sei. Zvimwe zvachona zvinoonekwa nekuti munhu anongo pese paari haasi kuda kutaura nevanhu, ari ngoda kungowadzana ari iye ega, zvipfurikidza zvidarikidza kuti akadzamikwa mupfungwa, unokusindwa okwenzakala ngakuye. Hama vadikani, kwanga kuri kudzidza, kwanga kuri kudzeya, kwanga kuri kutaura nekuti tihwisise kuti zvinomborewei panotaugwa nekugara une stress, anxiety, depression. Tichitaurawo nezvemamental health issues kuti zvinomborevei, anowanikwa sei, zvinoitika, zvinofamba sei. Munongoziva mega kuti inyaya inoafekta tese, wese anongonzi munhu, wese anongonzi anofema. Inyaya inodzama zvikuru kwazvo, asi ichidzama yakadaro unokwanisa kubetsereka. Unokwanisa kubetsereka nekutaura neumwe aripo maorganization. Maorganization akasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana, aribetsera varume, anobetsera vakadzi, anobetsera vana. Chikuru chatanga chida kungokuyeuchidza, chikuru chatanga chida kungokuyambirai ndechekuti always seek for help. You are never alone. If you seek for help, help will be found. There are different various institutions, there are different various people. Pampachona chingotaura neumwe wako, usadumbikwe. Zvinotibetsera and uyezve zvinobetsera iwewe nekuti wakatikoshera in our community, wakatikoshera within the land of Zimbabwe, wakatikoshera mumuri. Mumwe neumwe ane ndima yaanotamba. Iwewe kana ukawanikwa usipo pandima iyo, zvino tinozobetsereka sei? Panguva ipi zvaita sei? Hama mudikani, mental health issues are real. Please take them seriously and always seek help always. Nayiwayo mashoko ndinoti lisale kahle. Musarezwa kanaka. Goodbye.
Siyalibonga ngokulalela kuhlelo. Vikela abantwana, vikela ikusasa. Lumbiko liwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalo hle kaZulu leUNICEF. Isekelwa ngemali yeChild Protection Fund phansi komkankaso weLivo Zimbabwe campaign. Asihlanganeni njalo.